This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri kurume 18, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tunadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, nchitewe zvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Chipatara cheparirenyatwa chochema-chema nemari iri kutadza kubhadharwa nevanhu mushure mekunge varapwa.
Kongresi yechimbi-chimbi yebato reMDCT yokonzera kugeda-geda kwemeno mubato iri.
Hurumende inoti hapana mukuru wemakambani hurumende anofanira kutambira mari inodarika zviuru zvitanhatu zvemadhora pamwedzi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino is Studio 7, tirikutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Chipatara chikuru cheparirenyatwa chinoti vanhu vazhinji vanorapwa pachipatara ichi, kusanganisira vanobhadharirwa mari dzavo nehurumende pamwe nevanobhadharirwa nemakambani, vane chikwereti chemamiriyoni makumi mana emadhora. Izvi zvinonzi zvave kumanikidza chipatara ichi kutora matanho akaomarara kuitira kuti mari idzi dzibhadharwe. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mamwe ematano aya anosanganisira kumanikidza varwere kubhadhara mari vasati vabuda muchipatara, pamwe nekutuma makambani anotevera zvikwereti kana kuti debt collectors kunomanikidza vaye vanenge vabuda kuti vabhadhare zvikwereti zvavo kuchipatara ichi. Mukuru wechipatara ichi vaThomas Gora vaudza nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezveutano dzange dzichishanyira chipatara ichi kuti chipatara ichi hachina mari nekudaro chinofanira kutiomesera vanenge varapwa kuti vabhadhare kuitira kuti chikwanise kuramba chichirapa varwere vanenge vachiuya kuchipatara kuzorapwa pachipatara ichi.
We will try to be difficult to a patient who has come, has been in hospital for 4, 5, 6 days, has been treated and is now living. We will try to make you pay. Make no mistake about that. If you are within the paying category, we will try to make you pay. So that when you come in an emergency situation, the money that we got from you, who we made to pay, can then look after you.
Vazigora vati veruzhinji vane chikwereti chemamiriyoni makumi maviri nemanomwe emadhora. Masoja nemapurisa vane chikwereti chemamiriyoni maviri emadhora. Bazi resocial services rine chikwereti chemamiriyoni maviri emadhora. Kozotiwo mamwe makambani ane zvikwereti zvakasiyana-siyana. Vazigora vati chipatara chavo chinoda mamiriyoni matatu emadhora pamwedzi, asi varwere vari kubhadhara mazana mapfumbamwe ezviuru zvemadhora pamwedzi chete. Vatiwo kubva munandira kusvika pari zvino, hurumende yapa chipatara ichi mazana matatu ezviuru zvemadhora, izvo zvinoita kuti chipatara ichi chitadze kushanda nemazvo.
Kumba, you will make the decision. Do we eat breakfast? Do we eat lunch? Do we eat dinner? Here, I can't make that decision. So that which we collect, we pay for oxygen. We pay for blood for those who accident victims and mothers and those who absolutely cannot pay when they arrive. So we need to feed the patients. We need to buy laundry. We need to send these items for laundry. There are lots of things which we call more or less fixed every month, which come to close to 600,000-700,000 before we even start spending some of that money to pay off what we owe to our creditors.
vati wechipatara china mishonga yakakwana zvekutoti vave kutopota vachiudza varwere kuti vandotenga mishonga kuzvitoro zvemishonga zviri kunze kwechipatara. Vati munhoroondo yese parirenyatwa haisati yamboshaya mishonga senguva ino, vachiri chipatara ichi chine mishonga iri pasi pezvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemishonga yachinoda. Vazigora vazivisawo nhengo dzeparamende idzi kuti michina mitsva yekurapa chirwere chegomarara yakatengwa nechipatara ichi yave kushanda, uye izvi zvicharerutsira vane chirwere ichi avo vaipedza nguva yakareba vakamirira kurapwa sezvo michina misaro yaigara yakafa.
What this will mean is that people will go on the machines quicker, and we don't have as many breakdowns as we used to have. Previously, the treatment of cancer, particularly radiotherapy, if they say you need 14 sessions, it has to be 14 consecutive sessions, right? Whatever number of sessions they give you, if there's a break, you start all over again. So that is the problem which our people used to experience. With three machines, there shouldn't be a break, and whatever they've decided, the patients will. So we're able to treat more. We've reduced waiting times significantly, but there will obviously be limitations in terms of the stuff we have.
Sachi Garve Committee yezveutano amai Ruth Labode vati chipatara cheparirenyatwa chine michina yepamusoro soro, uye hurumende inofanira kuti chishande chakazvimiririra kuitira kuti chikwanise kushanda nemazvo.
Most important, so much money has been injected in here, but and you have specialists, let people know it could actually be a regional center. It could be a regional, people will be referred Botswana, Zambia, where, and they'll be referred here. You also make it so sophisticated that people feel, look at the chair where people are sitting, go to Goma and see where people are sitting, the chair is going like Antiabon. So we can't compare this to, this is the best way. If I had my way, people should move to the fact that government should commercialize pararenyata.
Vakuru dzira vakuru vechipatara ichi kuti vashandise mishina yavainayo nemazvo kuitira kuti vakwanise kuwana mari yekusimudzira mashandiro echipatara ichi. Amai Labode vakurudzirawo hurumende kuti izadzikise chisungo chebumbiro remutemo chekuti inofanira kuona kuti munhu wese awana utano hwakanaka. Vati hurumende inogona kuita izvi nekupa zvipatara mari yakakwana. Komiti yezveutano iri kushanyira zvipatara zvikuru matunhu ese nedonzvo rokugadzirisa zvinhu munyaya dzezveutano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Kunetsana muMDCT kwasvika pakaipa munguva iyo bato iri riri kutaura nezvekongresi yechimbi chimbi inofanira kuitwa senzira yekugadzirisa makakatanwa pakati pevanhu vari kutsigira mutungamiri webato iri vamogen tsvangirai nevamwe vari kuti vatsvangirai ngavachibva pachigaro chepamusoro. Nezuro mudunhu reHarare munonzi makaitwa musangano uyo akabuda nechisungo chekuti vakasangana ava vainge vasina chivimbo neutungamiri wasachigaro wedunhu reHarare Vapo Madzore nevamwe vavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT mudunhu reHarare vaObert Gutu avari kutsigira kuti vatsvangirai varambe vari pachigaro kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Ndingangotaura ndichitsigira kuti nezuro pakaitwa musangano weProvincial Council yeMDC Harare Province. Musangano uyu wakaitwa paHarvest House, panova ndipo pamuzinda mukuru webato. Musangano uyu wakange uripo kuti uongorore umbo hwanga huripo hwokuti kune vamwe vedu vakuru vemusangano muprovinzi yeHarare vanosanganisa chairman vaMadzore, vaPaul Madzore, munyori mukuru vaWillis Madzimure naorganizer vatichaona munyanyi kuti vanoonekwa vachifamba vachiatenda mimwe misangano ine zvinangwa zvokukonzeresa yatingangoti muchirungu factionalism, kana kuti kupokana kwemakadhasi ebato kuti vasabatana vachidhonzerana vasingakakatani mudirection imwe chete.
Asi sei musangano uyu waakuita kunge bhasikiti ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa, muri kuti vamwe vakambobva muna 99 vadzoke vamwe vachidzingwa, zviri kufamba sei?
Havana kudzingwa, Blessing. Ndoda kuti vanhu vanzwisise, vatereri vanzwisise kuti pane mutsauko pane kuti kudzingwa, uyezve kunzi muchirungu aitwa vote of no confidence. Ukanzi waitwa vote of no confidence unenge wangonzi uri nhengo yebato, asi chigaro chawangaona zvicho kuti uri mutungamiriri tombokumisa pachigaro ichocho.
mutauriri weMDCT mudunhu reHarare vaObert Gutu vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vapo madzore kuti tinzwe divi ravo.
Zvirambidzwi vanhu kuita pfungwa dzavo, asi pane miro cheinonzi Congress. Congress inosarudza vanhu sokusarudzwa kwakaitwa vamadzore neutungamiri unoita hwavamadzimure sasekretari vamunyanyi saorganize. Zvakawanda ndingakupai kuna vamonzo rangu sanational owning spokesperson weparty. Asi Congress inoti vamadzore ndo chairman weHarare province. Endi zvevanomwa doro hazvirambidzwi, regedzai vamwe doro. Asi vamadzore mutungamiri weMDCT inotungamirwa naTsvangirai muHarare province.
Mati maasumwa here zviri pamutemo nezvidanho here?
Hapana akandisumwa, hapana process yacho kuti iri official, because vanhu vakangogara pasi. Endi ndinomwa wangu kuti mutauriri wedu Harare province vaGutu ndo vari kufamba vachitaura kuti taka pasa vote of no confidence. Saka izvozvo hatizvikurudziri, tinoda kuti vanhu vese vadzokere mukuva vanhu vane pfungwa dzakajeka kana kuti kuvasoba, kana riri doro ngaripere. Mhando yedu huru iZANU-PF nokuriitira vana veZimbabwe kuti vagute zvakanaka, vagute zvakanaka.
Mambo otaura here naivo vaGutu nezvenyaya?
Handitambotaura navo nokuti handitauri navo at personal level, tichagara pasi executive. Ndinotarisira kuti munguva shoma iri kuuya, nekusekretari yedu havapo vamadzimure vakabuda kunze kwenyika. Kana vadzoka tichagara patodeedzera executive yedu togara pasi.
Sachigaro wedunhu reMDCT muHarare vapo madzore vari kunzi nevamwe vavo vasiye basa vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mutauriri weMDCT vaDouglas Monzora, avo vari kutsigira vatsvangirai kuti varambe vari panyanga, vanoti hapana munhu acharamba kupinda musarudzo dzeCongress yebato iri dzavati dzave kuitwa nechimbi chimbi. Tabata vaMonzora kuti tinzwe zvizhinji nezveCongress iyi.
Tisatita pamazuva, hatisati tapiwa madate nenational executive pamwe chete nenational council, asi zvinhu zvichatikurumidzei kuitika kuitira kuti vanhu vedu vanyatse kusarudza vatungamiri vavanoda. Uyezve chichatanga kuitika ndechokuti tichatanga tagadzira mitemo yesarudzo dzacho, mitemo yeCongress. Mitemo yacho inofanira kunge iri mitemo ichateedzerwa panzvimbo yega yega, pangava pabranch, paward kana padistrict. Hatisi kuzoita zviya zviya zvokuti tinogadzira mutemo zvototozoregedza kuutedza zvakare. Asi chiripo ndechekuti president wedu pamwe chete ne national executive pamwe chete ne-national standing committee takatenderana kuti tinokwanisa kuita Congress yedu toidzosera kumashure kuitira kuti tikurumidze kugadzira utungamiri hwedu toenda kumaelections. Takabatana tiri bato rimwe chete.
Mati national council ne-executive zvichasangana kuti zvinge zvichizeya nyaya yemazuva acho, muchasangana rini?
Tisati tatara zvemazuva ekuti tinosangana rini, asi chakanyanya kukosha ndechekuti date reCongress yati kutaura nezvayo iri riri yatinoti process driven, zvichireva kuti tichatanga nekumaCongress madiki ekumabranch, toenda kumaward, toenda kuma district, tozoenda kuprovince. Saka kupera kwazvinenge zvaita ndiko kunotipangidzawo kuti Congress huru yacho tinozoita rini.
Mutauriri weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. nhasi tiri kutarisa zviri kuitika mubato reMDCT, umo mava kuchekeranwa muvhu nenyaya yeCongress yechimbi chimbi.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nhasi manheru, apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com, muenda pakanzi live talk, mofona international access code yenyu, mofona namba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk muri kuBritain, America nedzimwe nzvimbo.
Mm-hmm. Makateerera kune penyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Kana muri kuSouth Africa munokwanisa kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465.
Kune ava vari muAmerica neCanada munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekuridza panamba dzinoti 712-432-5882. Namba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain fonai panamba itsva dzinoti 0330-010-3344. Namba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru veMalaysia vanoti urongwa hwekutsvaga ndege yakatsakatika vave kubata nzvimbo ine mamiriyoni mana emasquare kilomita. Gurukota runoona nezvekudzivirirwa kwenyika muMalaysia vaIshmaudin Hussein nhasi vakurudzira kubatsirana kwepasi rose mukutsvaga ndege iyi. Vakuru vakuru veMalaysia vanofunga kuti ndege yeMalaysian Airlines Boeing 777 yakamanikidzwa kutora nzira yaisafanira kutevedzera. Inonzi vanofungidzira kuti yakabva yananga kuCentral Asia kana kuchamhembe kwenyika iyi yakananga kuIndian Ocean. Nyika makumi maviri nenhatu dziri kubatsira mukutsvaga ndege yakatsakatika musi wa 8 kurume ichibva kuKuala Lumpur muMalaysia yakananga kuBeijing China.
Iran nenyika nanhatu dzakabudirira dzatanga zvakare naurirano itsva pamusoro pezvombo zvenyuclear panguva iyo kusawirirana kuri kuenderera mberi pakati penyika dzekumawirira neRussia. Hurukuro idzi dzatanga nhasi muVienna mushure mekunge mutauriri weEuropean Union atsanangudza musangano uyu sevakakosha. Hurukuro idzi dzaitwa pakati paamai Catherine Ashton veEuropean Union negurukota rinoona nezvekunze kweIran vaMohammad Javad Zarif. Mushure mezvo vamwe vazotevera vachipinda musangano uyu uyo uchakurukura nyaya iyi kusvika musi wechitatu.
Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamwe neCrimea vanyorana chibvumirano nhasi kuti Crimea ive dunhu reRussia. Izvaitwa mazuva maviri Crimea yaita referendum yekuti nyika iyi ibude muUkraine. Referendum iyi inonzi neAmerica neEuropean Union haisipa mutemo. VaPutin vaisa ruoko rwavo pamwe nemutungamiri wehurumende yeCrimea vaSergei Askianov, mutauriri weparamende yemuCrimea vaVladimir Konstantinov pamwe nameya weguta iri vaStepapol vaAlexei Chalov.
Zvino zvinonzi zviri kuramba zvichiomera mhuri dzinodarika zviuru zvitatu dzakatamiswa namafasha munzvimbo yeTokwe Mukosi dzichinogariswa patsva kuChingwizi mudunhu reMwenezi kuMasvingo. Sachigaro wekanzuro yemumaruwa ekwaChivi uye vari kanzura weWard 31 vaKila Zivhu vanoti svondo rapera matenda ari kugarwa nemhuri idzi akaparadzwa zvakare nedutu pamwe nemvura zvakarova nzvimbo iyi. Vanoti vazhinji vemhuri idzi vakabatwawo nezvirwere zvemanyoka munguva iyi, kunyange hazvo pari zvino chirwere ichi chakwanisa kurwiswa. Vazivu vanoti rimwe dambudziko rakatarisana nemhuri idzi nderechikafu nembatya, sezvo zvishoma zvavakanga vasara nazvo pamafashamo ekuTokwe Mukosi zvakaparadzwa zvakare nemvura pakaparadzwa matende avo. Mhuri idzi dzinonzi dziri kutarisirwa kubviswa zvakare munzvimbo yeChingwizi sezvo nzvimbo iyi ichinzi ine mangoda ayo anotarisirwa kucherwa zvakare chero nguva. Hurumende inonzi yakawana nzvimbo yekuendesa mhuri idzi kunyange hazvo isati yadoma kuti ndekupi. Asi pane fungidziro yekuti dzimwe mhuri dzingangonogariswa kumazowe mudunhu reMashonaland Central. Vazivu vanoti hurumende inofanirwa kukasika kutsvagira vanhu ava pekugara nguva isati yaenda. Katinzwei hurukuro yataita navo.
zvino hazvina kunyatsomira musi nokuti takatarisa murizi padzakabva munzvimbo yadzadzigara yakava kwatogwe mukosi dhamu vanhu vakabva nokuda kwokuti pakwaida mafashamu emvura pavakasumuka vachienda kuchingizi vazhinji vacho vakaparadzibva propati yavo nokuti yaingoniwa yakagadzikwa pazvikoro kana kuti pamarodzi pamatara yakamirira kuti itakurwa ndiyo propati iyoyo shoma futi yavakakwanisa kuenda nayo zvakarezve yakasvikazve kuchingizi yakaniwazve namafashamuzve emvura zvokuti vazhinji vazara vasina zvavanacho semvura yanga ichingonaya panze hapana flow hapana chii zvigwere zvavapowo kurarama kwacho kwakati omei hakungatarisirwe kuti kunge kuri kurarama kwavanhu ikoko
imhuri ngani dzamuri kutaura nezvadzo pari zvino mukoma Zivo
dzandingatondera dzadzaakuma 4,000 zvichienda ikoko kureva kuti mhuri yekumaruzevha zhinji dzacho dzinenge dzine avharaji ye5 people and above saka uri kutarisira vanhu vanosvika ku20,000 people hongu vamwe vakapiwa pokugara vari kugwa nokuvaka zviri pemenende asi ndivo vashoma vacho vazhinji vacho havasati vawana pavanogara ndivo vaniwa vari mumatengi vanhu vaakurarama nemahands out zvinhu zvinorwadza kuti vanhu vanga vari panzvimbo yavo pavakasiyirwa namadzidzi avo pavagara ma200 years vano upenyu hwavo vaakurarama vachiita sadza rokupuwa kunge vanhu vari pachechi kana kuti vanhu vari pamusangano kana vanhu vari pamuchato zvinhu zvinorwadza izvozvo noti nokuda kwavo asi nokuda kwokuti hurumende inenge ichiita madevelopment asi kuti madevelopment acho madevelopment akaitwa vanhu vasina kunyatsoronga vakatarisana nezveupenyu hwavanhu kuti kwoivo vanhu vachabva apa vachazovei mangwana
mungava neruzivo here rwevalue yezvinhu zvevanhu zvakaparadzwa
kuti unyatsoti value yezvinhu zvakaparadzwa tikatora avharaji yomusha wokumaruzevha ngatingotorai kuti musha umwe noumwe unenge une zvinhu zvine value yeavharaji ye3,000 sezvo kuri kumaruzevha mukaitora mukaitaimusa pamwe ne4,000 vanhu vakaenda misha ende chorwadza ndechokuti nzvimbo yavakaenda inonzi yakazara madiamond nemamwe maminerals its a reserved place saka izvozvizvi vari kutarisira kuti vangangobviswa nokuti ekiti yemaini inosupasida maekiti mamwe ose
vanga vari sachigaro wekanzuro yekumaruwa echivi vakila Zivu vari parunare kumasvingo
Inflation yemunyika inonzi yadonha zvikuru kusvika pazvikamu 0.49% muna kukadzi. Izvi zvaziviswa nebazi rinoona nezveupfumi munyika reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat. Kuti tizeye nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze.
Kuti mitengo yezvinhu iri kudzika yasiyana nepatinoona mitengo ichikwira saka ikana yadzika kupfuura pazero inonzi muchirungu deflation zvichirova izvo kuti mitengo haiti kuchakwira mitengo yavo kutoderera nenyaya yokuti zvinhu zvakadzika chaizvo saka deflation inokonzerwa nokuti panenge pasina kudziya kunenge kuchiitika munyika kana tikaenzanisa katora muenzaniso wekudziya munoona kuti kana paine zviri kuitika munyika zvinoita kuti upfumi hwenyika hunge huchidziya zvobatwa manje neinflation inenge ichiratidza kuti zvinhu zviri kukwira kana pasina kukwira kwezvinhu sezvataa kuona iko zvino zvinochireva kuti hapana zvakanyanya kuwanda zviri kuitika
chii chimwe chiri kukonzera kuti inflation imire zvayakaita izvi
anga hapana vanhu havana choruviri chokushandisa kuti vatenge zvinhu saka naizvozvo zvinhu zvakawanda zvirimo zvasiyana nenguva ya2008 pataienda kundokwasha pataienda kusouth africa nedzimwe nzvimbo kundotsvaga zvinhu zvakasiri munomu iko zvino zvinhu zvakati chechetere muno muzimbabwe zvirimo asi vanhu havasina mari yokutenga hurumende hainawo mari yokusimudza temperature economy inova inflation
nyanzvi munyatsi zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare
Hurumende inoti hapana mukuru mukuru wemakambani ari pasi pehurumende anofanirwa kutambira mari inodarika zviuru zvitanhatu zvemadhora pamwedzi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Atorere nao pamunhu mutapa building mushure memusangano wedare remakurukota waitwa nhasi. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vazivisa kuti dare iri harisi kufara nemari dzinonzi dziri kutambirwa nevamwe vakuru vakuru mumakambani ehurumende pamwe nemakanzuro akawanda munyika. VaChinamasa vati dare remakurukota rabvumirana kuti hapana mukuru mukuru wekambani ehurumende kana chero ipi kanzuro zvayo munyika achatambiriswa mari inodarika zviuru zvitanhatu zvemadhora kubva iye zvino zvichienda mberi. Zvinonzi vakuru vakuru vemakambani mazhinji ehurumende vanga vachitambira madzamadzama emari asi vashandi vazhinji vachinhonga svosve nemuromo. VaChinamasa vatiwo mari dzanga dzichitambiriswa vanhu ava dziri kunze kwemutemo uye hurumende ichatora matanho akasimba nezvenyaya iyi. VaChinamasa vati zviuru zvitanhatu zvemadhora izvi zvinosanganisira mari yemihoro pamwe nezvirehwa rehwa zvese zvinosanganisira mari dzekurapiswa nezvimwe zvakadaro. VaChinamasa vati dare remakurukota rabvumiranawo zvakare kuti hapana munhu achatambiriswa mari iri pasi pepoverty datum line asi havana kutaura kuti vashandi vehurumende vachakwanisa kuwana mari idzi mwedzi uno here. Masvondo mashoma adarika, VaChinamasa vakazivisa kuti vachawedzera vashandi vehurumende mari dzemihoro mwedzi unouya asi havasati vataura kuti mari iyi ichabva kupi sezvo vachiti homwe yehurumende yakaboka. Masangano anomirira vashandi akaita seZimbabwe Congress of Trade Unions anogara achikurudzira hurumende kuti itambirise vashandi mari iri pamusoro pepoverty datum line asi hurumende inowanzochema nerekuti haina kana zukwa zvaro rekuwedzera vashandi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Imwe nhengo yesenete amairo rana danda jena muchiwa vanoti chirongwa chii kuongororwa gomarara rechibereko munhengo dzemadzimai dziri muparamende chakakosha zvikuru. Chirongwa ichi chakatangwa nezuro uye chapera nhasi. Marvelous Muhlanganya uye Studio 7 aita hurukuro navo.
Paunosvika panotariswa nezvegomarara unopinda wokwazisana newe wokubvunza zita rako vachinyora vachikubvunza makore ako nekurarama kwako kuti une murume here une vana vangani wakambowanikwa nemumwe murume here une varume vangani vakakuwana zvese izvozvo vanenge vachida kuti vanzwe kuti vawanire pekutangira nyaya dzekuti zvinenge zvakakumirira sei.
Mungati imi makabatwa sei pakuvhenekwa chirwere ichochi chegomarara?
Vanochengetedza zvakanyanya, vanochengetedza zvakanyanya, havaende vachitaura uyu wapinda muno wataona ane chirwere chakadai. Ivo havataure nezvazvo nokuti vavanoona pazuva vakawandisa. Vanotanga kukansela vasati vatanga kuita basa iroro wokuzivisa kuti urwere hunenge hwakamira sei hwegomararwa, vachikuratidza kuti gomarara parinotangira ndepapa richizogumara apapa rine masteji mana, tinoreva kuti 4 stage. Saka vazese izvozvo vanenge vachikurayirira, vapedza kukurayirira vachikukansela vobva vazoti chiuya tikutarise, woenda wotariswa. Pavanokutarisa pane chimwe chimushini chavanoshandisa, saka iwo unenge uchiona kuti zvinenge zvakakumirira sei. Saka unenge wakukombeyawo nemapictures aya avanenge vakaisa pamadziro uchiona iwo, nokuti iyo chinenge chichizonongedzerawo kuti ndepapa. Iwo unenge uchiona kuti inini gomararo handina. Kana uinaro unenge wauchiona kuti ripa stage 1 pastage 2 kana pastage 3. Wapedza vanogara newe pasi votaura newe vasati vakuzivisa zvavo zvavanokuzivisa, vogokuzivisa vokunyorera makadhi avo vachinyora makadhi wayo. Vapedza kukuzivisa hapana chinhu chinorwadza, unongobuda waimomo woenda kunobatsirwa kwavanenge vachienda unobatsirwa. Kune nzvimbo dzinobatsirwa zvakanyanya muHarare nemuBulawayo nemasvingo.
Muchaenda muchinodzidzisawo mamwe madzimai here nezvamakadzidza?
Chakamurana kamurana kuenda kumaprovhinzi esare gumi. Chinotaura nenyaya yegumararwa zvataimboita kare nenyaya yechirwere cheHIV and AIDS. Kusingasvikike isusu tichaedza nepatinokwanisa, tichinge tichisvika kunzvimbo idzodzo tichitaura namadzimai mumakereke mavanenge vari, mumaklabhu mavanenge vari. Nyangwe une gungano dzedu dzatinoita dzemapato yezvematongerwo enyika, tiri kuti nyaya iyoyo tisainyare, ngatiishambadzei nokuti ndo chirwere chimwe chaape chipiri kuuraya madzimai kunyanya.
Avo vanga vari seneta Rorana Danda Jena Muchiwa vanomirira donhu rehwata muHarare vachitaura vari parunare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Sezvo yedu yapera rigai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Chipatara cheparirenyatwa chochema-chema nemari iri kutadza kubhadharwa nevanhu mushure mekunge varapwa.
Kongresi yechimbi-chimbi yebato reMDCT yekonzera kugeda-geda kwemeno mubato. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekwa nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyaira naChris Kandemiri.